kana topinda mukoti gore rakapera mukonstitutional court ndokuno argue kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka oti ndabhana kufamba kwevanhu kumacha kwevanhu isane bumbiro remutemo rakanaka kudari izvi rinotaura kuti munhu ane kodzero dzokuratidzira munhu ane kodzero dzokunyunyuta chero zviri munyararo so takamiramira matare yaakuita argue kuti it's a constitutional right of freedom of assembly to right to demonstrate saka chakaitwa nezvoro ndechekuti dare rakabvumirana nesu ndobva raita set aside section 27 yepublic order security act zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions
hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposta tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaratswa pakaiswa posta
ehe ndindakatoita nyaya iyoyoyo mugore ra1992 Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa11 June 1992 pakasungwa varume 6 vakazonzi ZCTU 6 nemutemo wainzi Law and Order Maintenance Act wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwe kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa ndakaita another constitutional application yakasakitida futi so hongu vanogona kudzosa mumutemo but vakaudzosa tinongoenda kumatare but izvi hazvifaninge zvichiitika dai hurumende ine rudo ichiteerera zvatakabvumirana ingadai yakaita harmonize our laws ingadai yakachinja mutemo wedu kuti mutemo ichifanana neconstitution but iri kunonoka kuti harmonize that's why muri kuona kana aipa ichiriko so hazvinakidze pakuti hurumende haisiita basa rayo zvozofosa isusu mahuman rights lawyers kuti tichienda tonorwisana navo panyaya idzodzi thankfully once in a while tinohwinawo apa tahwina tida kutenda constitutional court
tinoona kuti chikamu section 27 cheposta ndochabviswa mumutemo weposta ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei neruzhinji
hakune chichochi chatiri kunetsana nacho kaicho section 12 yekunzi mupurisa kana uda kuita demonstration unofanira kumupa notification hatibvumirani nacho ichocho ichocho kune zvakawanda futi zviri muposta muyamiya zvakafana nekuti izvo mupurisa anogona kungoti panzvimbo yakati musapindeba musapinde pahori iyi hatitenderani nazvo izvozvo so posta iri zvayo zvairi ngaingoenda isu semagweta ticharamba tirwisa ticharamba tichirovana navo ende vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo
saka vabiti musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano
zvakasiyana section 27 ndeyekutobhana section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutomboapplya section 12 hamusi kuzomacha hamusi kuzoita public meeting so its a blanket ban inorwa nemupurisa ndoyazine dare zvingaiti here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako wava kuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamache uri kusangana including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika zvongonzi blanket ban so the court just said that is unconstitutional section 12 manje ndeyekuti hapana bhanu uri kunokumbira uri kukumbirirei so ndomusiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27